Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 3 2016. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe neSouth Africa dzinonyorerana zvibvumirano zvakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika mbiri idzi. Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo, avo vakasungwa nebazi rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission, votarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa mamiriro akaita bato reZANU-PF uye zvaraitira madzimai kusvika pari zvino. Vezvitoro vanonzi voramba kupa mari kune vanenge vatenga zvinhu kana kuti cashback sezvo dambudziko remari riri kuramba richikura munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe neSouth Africa nhasi dzanyorerana zvibvumirano zvakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika mbiri idzi. Mutori wedu nhau Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe neSouth Africa nhasi dzanyorerana chibvumirano chezvemuchadenga chichaita kuti ndege dzekuSouth Africa dzakawanda dzikwanise kumhara muZimbabwe. Izvi zvinotevera musangano waitwa pakati pemakurukota emapazi akasiyana-siyana ehurumende idzi, wanga uchidaidzwa kuti Bi-National Commission unovewe kutanga wakadai kuitwa nenyika mbiri idzi. Vashaura pamusangano uyu, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vakurudzira vemabhizimusi vekuSouth Africa kuti vauye kuzosima mari dzavo muZimbabwe, vachiti mabhizimisi avo haana chinoawana.
I want to assure South African business people that their investments are safe here.
Ndinoda kusimbaradza vemabhizimusi vekuSouth Africa kuti mabhizimusi avo akachengetedzeka muno, uye tinodawo kuona vemabhizimusi vekuZimbabwe vachivhurawo avo kuSouth Africa.
Mashoko ava Mugabe aya anouyawo apo vekunze vazhinji vari kubatwa nenhetemwa panyaya yekusima mari yavo muno pamusana pemutemo wakaiswa nehurumende wokuendesa upfumi kuvatema. Kunyange hazvo vaMugabe vasina chavataura pamusoro pekutya kuri kuita vekunze vakawanda kusima mari yavo muZimbabwe, vati chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema chazvarana muzvinabhizimusi vatsva vanogona kuita kuti upfumi hweZimbabwe neSouth Africa husimukire. Zvichakadai, mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma vakurudzira kuti paumbwe hwaro hunoita kuti vemabhizimusi vakwanise kushanda zvakanaka.
As we do that, Mr. President, we need to pay a particular focus on economic.
Patinoita izvi, tinofanira kutarisa nyaya yekudyidzana munyaya dzehupfumi. Nokudaro, tinofanira kuona vemabhizimusi kuti havana zvibinga mupinyi zvavanosangana nazvo mukuita mabhizimusi avo. Tinofanirawo kuona kuti pavakwa muganhu mumwe chete pakati penyika dzedu kuitira kuti vanhu vafambe vakasununguka.
Zvichakadai, gurukota rinoona nezvekunze kwenyika vasimbarashe mbengegwi vati zvimwe zvibvumirano pakati penyika mbiri idzi zvichiri pakati pekuzeyewa uye zvichasainwa munguva pfupi iri kutevera. Vambengegwi vati nhaurirano dziri kuitwa dzakanangana nekuchengetedzeka kwenyika mbiri idzi, zvekushanyirwa kwenyika nezvimwe zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Thank you. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvakasungwa muSouth Africa musi wa 15 mwedzi wapera zvichipomerwa mhosva yekuda kuenda kuMozambique kunodzidzira zveugandanga. Zvinonzi zvichamiswa pamberi pedare raMajor Street kuLimpopo Province muSouth Africa musi wa 22 mwedzi uno. Vatanhatu ava vanonzi vari kupomerwa zvakare imwe mhosva yekupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo. Vasungwa ava vanofungidzirwa kuti vaida kunodzidzira zveugandanga vari pasi pechikwata cheRinamo chiri kuMozambique kuitira kuti vazopidigura hurumende yava Robert Mugabe, uye vanonzi vangangovawo nhengo dzesangano rinozvidaidza nezita rekuti The Smoke That Thunders. Mumwe ataura neStudio 7 kurimwe dare redzimhosva muSouth Africa abvuma kuti ichokwadi kuti nyaya iyi iri pamberi pematare. Nyaya iyi yakatanga kubuda murimwe bepanhau rekuSouth Africa rinonzi The New Age, uye mumwe mutori wenhau ari kutevera nyaya iyi audza Studio 7 kuti bazi rinoona nezvekutongwa kwedzimhosva muSouth Africa reNational Prosecuting Authority uye chikwata chemapurisa cheHawks pamwe nevekumuzinda veZimbabwe muSouth Africa vatenda kuti vanhu ava vari muusungwa. South Africa inonzi iri kufungidzira kuti pane zvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana maviri zvakatopinda muMozambique kunodzidzira nyaya dzeugandanga nechinangwa chekuda kupidigura hurumende yeZimbabwe. Mutauriri weRinamo vaAntonio Muchanga vati vanga vari musangano pataedza kutaura navo nezvenyaya iyi. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaGeorge Charamba varamba kutaura nezvenyaya iyi. Studio 7 yakundikanawo kubata mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaIsaac Moyo. Rimwe ramabhanga akazivisa vanhu nezuro kuti ranga risingavimbe kuti richaramba richiwanisa vanhu madhora ekuAmerica kana mabond notes atanga kushandiswa munyika. Nhasi razivisa kuti rave kusiyana nepfungwa idzi uye richaramba richipa vanhu madhora ekuAmerica. Uko vezvitoro vave kuramba kupa mari kune vanenge vatenga zvinhu kana kuti cashback sezvo dambudziko remari riri kuramba richikomba munyika. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvanhu vanoshandisa bhanga iri, bhanga reStanbic rati hapana chichashanduka pane mashandiro arinenge richiita nevanhu, uye vati vatora danho iri zvichitevera zvichemo zvakapiwa nevanhu nezuro. Kunyange hazvo bhanga iri ranga rapa vanhu kusvika musi wa30 mbudzi kuti rinenge risati ratanga kupa vanhu dzimwe mari dzisiri madhora ekuAmerica, vanhu pamwe nemagweta vakapenga zvakaipisisa vachiti vainge vasingabvume zvairongwa nebhanga iri pamwe neReserve Bank of Zimbabwe. Asi kunyange hazvo veStanbic vati vasandura pfungwa dzavo, vanhu vakawanda vaenda kumabhanga avo vange vari kuudzwa kuti hapana anoziva kuti zvichafamba sei kana mabond notes achinge avepo. Amai Estella Mapaure vanoti vaudzwa pachena kubhanga ravo kuti vachange vave kupiwa mari inenge yavepo panguva iyoyo. Amai Elizabeth Shoniwa vaudza Studio 7 kuti hapana zvavangaite kana zviri izvo zvave kudiwa nehurumende, asi vati havasi kuda mari itsva iyi iri kuuya.
I think inini zvandichaita ndichafanohodha mari yangu, beta ndigave neriski muhomwe mangu rather than banking the money.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti vanonzwisisa kuchema-chema kweveruzhinji zvichitevera kurasikirwa nemari kwakaita vanhu kumakore a2007 na2008.
Zviri kuitika panyaya yemabond note ndeyekuti vanhu havana chivimbo chekuti mari vakaitora ichakwanisa kunge ichichengetedza uremu hwayo here semari yangoenzana neUS dollar, sezvo isingakwanisi kutenga kune dzimwe nyika sezvo iri mari inenge ichishanda muno muchete. Chimwe chiri kukonzeresa zvakanhu ndechekuti hurumende iri kuti bond notes harizi mari, but vari kuti vanhu shandisai semari, saka hapasonzwisika kuti zviri kumbonzi chii.
Governor weRBZ Dr John Mangudya vanoti mabond notes achatanga kushanda mwedzi uno, asi havasati vataura musi chaiwo waachatanga kushanda. Zvichakadaro, apo mari iri kuramba ichinetsa munyika, vezvitoro nevamwe mabhizimisi vave kuramba kupa vanhu mari kana vachinge vatenga kana kuti cashback pachirungu. Kunyange hazvo, veRBZ vari kukurudzira kushandiswa kwemakadhi ekubhanga zvitoro zvakawanda pamwe nemagaraji vave kuramba makadhi aya vachiti vanoda mari chaiyo. Pane dzimwe nguva vezvitoro nemagaraji vave kukwidza mutengo kune vaye vanoshandisa makadhi. Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti zviri kuitika zvakashata uye vachatora matano kune avo vari kuzviita.
Saka isusu zvatinoita ndezvekuti tikanzwa kunzi kwachitoro kwakati kwaita dambudziko rakati, tinoenda tonosangana nemaridzi kana nemanagement yeshopu iyoyo, togara navo pasi tonzwisisa kuti ivo kana vachiita izvozvo chinangwa chavo chinenge chiri chipi, uyewo isusu tinokwanisa kunge tichitora nyaya yachona tichiikwidza pamusoro. Sokuti isusu tiri association hombe inomiririra vezvitoro ava yakakura muno muZimbabwe, tisu association hombesa inomirira vezvitoro. Saka voice ready isusu rinonzikwa.
Zviri kuitika izvi hazvienderani nezviri kutaurwa nemasangano anomira vemabhizimisi, zvitoro nemaindustry akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Retailers ekukurudzira kushandiswa kwemakadhi kuti vanhu nevemabhizimisi vasagare vaine mari dzakawanda. Zimbabwe yatarisana nedambudziko rokushaikwa kwemari zvekuti vanhu vave kurara mumitsetse pamabhanga apo vanoita mazuva vasati vawana mari. Mabhanga ese munyika ave kupa madhora makumi mashanu kana zana pamunhu pazuva kana mari ichinge iripo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti dambudziko iri rinopera chete kana nyika yave kugadzira nekutengesa zvinhu zvakawanda kunze kwenyika, kwete kushandisa mari dzakaita semabond notes. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mubato reZANU-PF madzimai anoonekwa nepakasiyana. Vamwe vanoti madzimai ane simba zvikuru, asi vamwe vanoti vanongoshandiswa asi vasina zvigaro zvepamusoro. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Amai Joyce Mujuru, avo vakadzingwa mubato reZANU-PF muna 2014, ndiwo mudzimai wekutanga mubato iri akaita chigaro chepamusoro-soro, apo vakasarudzwa kuita mutevedzeri wemutungamiriri wenyika muna 2010. Amai Mujuru ndivo vainge vasvika pedyo-pedyo nekutungamirira nyika nebato reZANU-PF. Asi vamwe vanoti madzimai pache zvavo vachitungamirirwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika Mai Grace Mugabe ndivo vakatsikana konzi. Amai Mugabe vakatenderera nyika yose vachishora zvikuru amai Mujuru, vachivapomera mhosva yekuda kubvisa mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nechisimba.
Vakazosvika kuitwa vice president zvese izvozvo munoziya ndakafara. Ndikati isusu taerevhetwa tiri pamusoro apa yanga ya 2004 pavakaita vice president. Tichizobva ipapo kuenda kwese uku munhu achada kana kutiona, munhu achada kana kutaura nesu. Instead yekuti kana wapiwa chinzvimbo chakadaro uchishaira nepatsive rewisdom navangapi tsive rewisdom worega kuti baba ndidzidzisei kuti basa rinoitwa sei, iwewe ndokuotanga kufunga kuti aiwa ndanonokerwa kugari ngati hamusikonakatisuita. Ndinoda kuti kana ndiri kunyera munhu auya anichallenje anichallenje.
Asi amai Mujuru vanoti nyaya yekuti vaida kubvisa vamugabe pachigaro nechisimba ndeye mugotsi matsuro.
You know kuti it's shocking. I'm laughing but it's sad. Very sad. Zvinonyadza, zvinorwadza.
Kunetsana uku kungareva here kuti madzimai ave kungotamba kongonya mubato reZANU-PF. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange zvazvo madzimai ari munyaya dzematongerwo enyika vawedzera pamwe nekuva nezvigaro, uye zvakare bumbiro remutemo richipa mikana yakaenzana kuvanhurume nevanhukadzi munyaya dzezvematongerwo enyika, vanhukadzi vari mubato reZANU-PF vanoti pachine mutambo kuti kuenzaniswa kunyatsozadzikiswa. Amaiwo pamuchinguru Kashiri, gurukota rinoona nezvezviwanikwa, avo vakambotungamirira boka remadzimai reZANU-PF vanoti vakadzi vakakoshera musangano pamwe chete nehurumende, vakati pasina vanhukadzi nyika inoparara.
Madzimai anokosha mupolitics, because voice rao rino batsira to determine my policies are progressive and not change and not affect population not ya na mai chete. Atisi kufara edu ku cabinet kuti tiri washoma because in decision making macho tinofanirwa kunga tiri mo zvese zviri kutaurwa ne constitution because uya zvezvakare ku parliament ku senate ye kwakanaka ka kune ma representation yakanaka but when it comes now ku nyaya first past the post washoma tine only 16% we can do better.
Amai muchingurika shiri vanotiwo vanhu kadzi vanofanirwa kuzvikoshesa vakachita vafanirwa kuzongoonekwa vachingopururudza nekuimba kumisangano yezvematongerwo enyika.
Kana iri nyaya inenge iri kunzi kuna secretary wesocial warfare muZANU-PF ngavewo ari mukadzi because social warfare kukashaikwa nzara kumureserva unotariswa ndimai kana maparents akafa unotoona mwanasikana uri mwana mudoko pane varume ndiye anonzi ita head of the family. So madzimai anokosha asi dzidzo mupati imomo kuona kuti chikoro taita here imomo taunderstanda issues here taarticulata issues here.
Amai Edna Madzongwe vanova mutungamiriri wedare resenate vanota mai Mugabe vanova mutungamiriri webazi reWomen's League vari kukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvepamusoro.
Ndinovimba kuti pamaAfrican countries mazhinji Zimbabwe ndiyo nyika yakakwanisa kuita mirao inorerutsira upenyu hwemwanasikana kubvira murao wokuti munhu haachanzi uri mumaina even though you are 40 years old. Tine yekuroora nai kuti vanhu vakasiyana amai vanowana chavanobudawo nacho muwanano iyoyo kana kuti pakashayikwa mumwe akashaya ipapo amai vanowanawo chavanowanawo.
Mashoko aya anotsinirwawo naamai Monica Mutsvangwa vanoti batiro ravo rine mitemo yakawanda inokurudzira madzimai.
Vanhukadzi vemunyika medu vakatanga kugona kubva kudhara ndokusvika nguva yekuti hakunorwira nyika. Sevakanga vachitrenwa semasoja vachidzidziswa kuti unorwiswa hapana training yainzi iyi inofanira kuita nyore somunhukadzi kana kuti haafanirwi kuomeserwa nekuti yaive hondo. So vanhukadzi vemuZimbabwe kana tichitaura nezvekusimudzirwa kwavo hatisi kukumbira igarai to be sitting at the same table nevanhurume vavo vachitaura.
Sachigaro wekomiti yezvematunhu mudare paramende amai Irene Zindi vanoti kubva kare madzimai akagara achitungamirira mabasa mubato reZANU-PF.
Kungava munyaya dzekuti madzimai vange vachiwanikwa vachinzi vari kutungamira ndingangoti hurumende yeZimbabwe iri kuzvisimudzira saka tinozvikoshesa izvozvo.
Profesa Charity Manyeruke mudzidzisi paUniversity yeZimbabwe uye zvakare vari muutungamiriri hweboka revanhukadzi kumashonaland east muZANU-PF vanoti madzimai ari kuratidza utungamiriri hwavo kuburikidza nekubatsira mukuvaka mitemo pamwe nezvirongwa zvehurumende.
Munyaya dzematongerwo ezvenyika tinoona kuti nenyaya yewomen's quota yakaitwa kuparliament tava nemadzimai akawanda ari ikoko. Tinoonawo vachicontributa zvikuru muparliament kana pachiitwawo madebates zvinova zvinhu zvakanaka. Asi tinoona kuti ZANU-PF iri kuitawo chinhu chakanaka kufamba bato reWomen's League richidzidzisa madzimai mapositions avo kuti anonyatsorevei uye kukurudzirana kuti vave vanhu vakabatana vave vanhu vanoita zvinhu zvine bundutso. Izvi zvinhu zvakanaka zvikuru zviri kuitwa nemusangano weZANU-PF.
Amai Manyeruke vakawedzerawo kuti vanhukadzi mubato reZANU-PF vari kubatsirawo bato riri kutonga mukuburikidza neurongwa hwebudiriro vakati madzimai eZANU-PF ari kuumba nyika. Amai Martha Munondo vanova munyori mukuru wezveminda kudunhu remashonaland west vanoti kunyange zvazvo madzimai vave kupiwawo zvigaro kuburikidza nemitemo iriko, vanoti utungamiri hwevechikadzi huchiri ushoma zvikuru, vakapa muenzaniso wekuti basa rekuvagurukota rezvematunhu rinopiwa vanhurume kunyanya.
Kumagavhenasi kune magavhenasi echikadzi mashoma, we want to add even kumasectors kune varume ndomaboard members, madirectors and so forth. So we want kuti madzimai vange vari more mumatop positions. The same applies kumasenators, panyaya dzeminda idzi, mastands and so forth, zvanga zvichingovawo zvemayouth nemayouth.
Mai Munondo vanoti kunyange zvazvo vachida kuti madzimai apiwe zvigaro zvepamusoro, kudoma mutevedzero wemutungamiriri wenyika ibasa rinofanirwa kuitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Saka mupresidium muye president is there to choose munhu wavanoona anokodzera kupinda mupresidium. Hamungopindwi nemunhu chero asingazive nezvemusangano.
Imwe nhengo yekwaya yebhindura Chimurenga, vanoimba nekutamba pamisangano mizhinji, vakataurawo kuti kunyange zvazvo vachitsigira kukurudzirwa kwevanhukadzi, vanoti pari zvino zvigaro zvekumusorosoro zvimboramba zviine vanhurume. Vanoti madzimai anotengesa musangano.
Tinozvitsigira henu kuti kota yamadzimai ive inokonsidwa kusvika kupresidium kwacho, but tichityira manje kuti madzimai anotengesa sekutengesa kwakaita mai Mujuru. Saka ndezvimwe zvatinotyira izvozvo kuti zvambotora nguva zvinana baba. Kana madzimai achizopinda ozopindawo papamberi, nokuti takatofunda chikoro kuti madzimai tikasumudzirwa tikasvika pane imwe levhu yapamusorosoro tinopedzisira tatengesa nyika, takangamwa kuti nyika ndiyedu.
Asi madzimai eWomen's League vakuedza zvakare kuti bumbiro remutemo webato rivandudzwe zvekare kuti paitewo mudzimai muutungamiriri kana mupresidium. Izvi zvakabviswa pakadzingwa mai Mujuru pachigaro chekwamutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Nyika dzakawanda dzakaita vatungamiriri vechidzimai muAfrica nekune dzimwe nyika dzakabudirira. MuAmerica, vakawanda vanofunga kuti mai Hillary Clinton vanogona kukunda kuti vave mutungamiriri wechidzimai kutungamirira nyika. Mubvunzo newakawanda ndewokuti izvi zvichakwanisika here muZimbabwe? Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvikepe zviviri zvakanyura kumahombekombe kweLibya vanhu vanodarika mazana maviri vakafa, vakawanda vakapona mutsaona iyi. Asi vakawanda vakapona mutsaona iyi vaudza sangano reUnited Nations nhasi kuti vamwe vavo vanga vachitarisira kuti vange vachisvika muItaly. Vapona ava vasvika muItaly nhasi vachiti chikepe chavo icho changa chakatakura vanhu vanodarika zana chichibva kuLibya mambakwedza chakazonyura maawa mashoma-shoma anotevera. Mutauriri weboka rinoona nezveupoteri musangano reUnited Nations, amai Katola Sami, vaudza vatori venhau nezvechiitiko ichi. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri paVoice of America. Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo, avo vakasungwa nebazi rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro, varikutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Gweta ravaMoyo vaTerence Hussein vaudza Studio 7 kuti vaMoyo varikutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari yeZimdev. VaHussein vatiwo vari kuenda kudare repamusoro-soro reConstitutional Court vachikwikwidza kusungwa kwavaMoyo. Mukuzeya nyaya yekusungwa kwavaMoyo, Tabata Gweta vaStevens navaKobvu uyezve rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga. Tatanga nekubvunza vaMavhinga kuti vanoona sei kusungwa kwavaMoyo.
Nyaya yekuti muzvinafundo Professor Jonathan Moyo vari kupomerwa mhosva yehuori inoda kungwarirwa, nekuti tinoona isu kuti makore mazhinji akawanda hurumende yeZanu PF yanga iine mukana wekushandisa mapazi ehurumende kuita basa remukati mebato rekupishana kwavanenge vachiita kurwisana nezvimwe. Saka hatifane kungokurudza kumhanya kuti inyaya yekupedza huori. Nekuti zvichida inogona kunge iri nyaya yevari kurwira simba.
Vazvina vakobvu munoona senyaya?
Sekuona kwandiri kuita. Ndiri kuona sekuti hurumende iri serious yakazvipira kuti irwise huori.
Vamavhinga.
Ko chiko chatiri kuti hurumende nai munongona zvina vakobvu. Nekuti chatinofanira kuona ndechekuti pane mangange aripo. Nyaya yehuori kubva kumakore kuma1980 chaiko kuchinzi kwaitwa nyaya yainzi yeWillowgate scandal. Nyaya yekunzi kwaipiwa motokari dzichitengeswa nedzekwaitengwa motokari nemakurukota ehurumende vachitengesa nemitengo iri pamusoro kuti vawane mari yekuisa muhomwe. Hatina kumboona hurumende yava Mugabe ichimira semusambangwena kuti nyaya dzehuori ngadzipere. Pakaitwa vakaita tsvakurudzo vakaona kuti paitwa huori asi hapana akasungwa. Makore ese aya kunyanya panyaya yemari huru, mari refu yemangoda inonzi pachirungu $15 billion yakanyangarika kunyaya dzemangoda. Hapana akasungwa asi ivo mbune gushungo mukuru wenyika vakataura kuti ko mari yakaende Bitcoin. Saka zvinokutaridzai vazulu kuti nyaya dzehuori dziri kushandiswa kugadzirisa zvematongerwo enyika.
Mukoma Steven.
Atingati zveshuwa pane mari yakabiwa. Handioni pane factionalism. But even dai yanga iripo kuri kuti mafactions acho aripo ende pane kurwirana simba. Hazvirevi kuti munhu unenge aba in those circumstances aregwe simply because uri kune imwe faction kupati.
Vamavhinga.
Naiwe munongona Steven. Ungwarire kudzingwa kumusangano wenyu iwe. Ungati vamugabe vakanyepa kuti kwakabiwa $15 billion.
Handina kuti vakanyepa. Dati vamugabe havasi mupurisa. Handina kuti vakanyepa. Ndati havasi mupurisa. Chete.
Aiwa zvonaka. Havasi inine weka. Havasi ngana ari mumugwagwa. Mutungamiri wenyika. Mashoko avanotaura aremekedzei. Maskei. Vakati kwakabiwa $15 billion. Saka inyaya yatinotoziva iyoyo. Toda kuti vanhu vasungwa vari kuregerere kusungwa.
Mukoma Steven.
Dambudziko riripo nderekuti mukuru wenyika paanenge achitaura unoshandisa information. Saka dzimwe nguva vanogona kumisleadwa nekuti kuti kuzonzi munhu unofungirwa kana kuti waita mhosva panoshanda kakufungidzira. Saka vanhu vakafungidzira kuti kwakabiwa mari inosvika $15 billion vakaudza mukuru wenyika akazvitaura that way. Hakunganzi mukuru wenyika uri kunyepa asi at the end of the day there is supposed to be an investigation. And in the absence of that, we cannot say government yakaziva kuti pakabiwa mari ikarega kusunga vanhu nekuti iko zvino kunongofungidzirwa kuti kwakabiwa mari. Pane kakuzvipiringisha kari kuitwa nemukoma wangu uyu uri kuti hapana corruption iri kuitwa nezanu PF.
Handisi kudaro. Corruption ndio kumusha kwayo.
Sekuona
kwangu
kusunga vanhu vakawanda kana vanhu vakaramba vachiita corruption. And sekunzwa kwatakamboita mazuva akapera aya havasi professor Moyoga neministry yavo vai investigate vanhu vakawanda. Saka ndofunga kuti pachatobuda dzimwe nyaya dzakawanda.
Ngatimbotariseiro bazi racho rezek vamavhinga mungati rinoshanda rakasununguka here sezvinotaurirwa sezvinotarisirwa pabumbiro remutemo?
Hapana kushanda kwakasununguka kuripo.
Mukoma Steven, tichitarisa nyaya yezaki taurai zvenyu.
Ndinoona zvaki yakazvimiririra ende isingashandiswi nemunhu.
Gweta vaStephen zvinovakobvu vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga avo vanga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nyaya yemabond notes anonzi ave kutarisirwa kushandiswa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba inoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe neSouth Africa dzinonyorerana zvibvumirano zvakanangana nekuvandudza upfumi. Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo vakasungwa nebazi rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission votarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. nokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiyai muina ntungamiri Nkomo munhau dzechindevele.